Vachitaura papera musangano uyu nhasi, vanhuwe vati bato ravo rapa utungamiri webato iri basa rekutaurira nemapato ese anopikisa kuitira kuti vaumbe mubatanidzwa sezvo iriyo nzira yega ingaite kuti vakunde bato riri kutonga rezano PF. Vanhuwe vatiwo zviri pachena kuti vanhu vese munyika vari kuda kuti mapato anopikisa abatane musarudzo, vakatiwo musangano wavo watambira chisungo cheMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamusangano wayo weNational Council svondo rapera chekuti bato iri rakazvipira kushanda nemamwe mapato mukuumba mubatanidzwa uchakwikwidza ZANU-PF. Vati kana izvi zvikabudirira, mapato ese anopikisa achamirirwa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemutungamiri wenyika uye musarudzo dzeparamende, mapato aya anenge achimirirwa nenhengo imwe chete muconstituency yega yega. Vati pane nhaurirano dzavave kutoita nemamwe mapato uye zvinofadza kuti pane chido chekubatana kubva kumapato akawanda munyika. Mutevedzeri wavaWelsh Mincube vaEdwin Mushoriwa vanotiwo zvimwe zvisungo zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti bato iri richaita kongresi yaro mukutanga kwegore rinouya.
Uye takurukura zvakare maringe nekushanda pamwe chete nemamwe mapolitical parties zviri kupfurikidza necode kwatiri kune mamwe maparties atiri nawo anokwana kuita 7 pamwe chete nemamwewo maparties atakasangana nawo tikakurukura nawo even kuna South Africa. Uye zvakare takurukura maringe nehurukuro dzatiri kuita maringe neMDCT nemamwe mapato asiri mucode.
Vatiwo musangano uyu waita chisungo chekuti vanofanira kuramba vachirwira kuti mitemo yesarudzo isandurwe kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vatiwo mutemo unofanira kusarudzwa kuti kana anenge akunda ogadzwa ipapo ipapo, vachiti izvo ndizvo zvingadzivirire zviri kuitika kuGambia uko mutungamiri wenyika iyi akakundwa musarudzo vayaya Jame vari kuramba kubva pachigaro.
Idanho redu uye mafungiro edu kuti tichasangana nemamwe mapato kuti tione kuti hakuna zvakare zvinozoitwa zvakaifana nezva 2008 kana kuti zviri kuitwa kuGambia. Toda kuti tigare takaisa maplani B ekuti kana zvikadaro ndezvivi zvinoitika. Uye tine tarisiro yekuti kanenge angokunda musarudzo ende tine tarisiro yekuti anokunda musarudzo inenge isiri ZANU-PF anofanira kubva angoitwa iye mutungamiri wenyika.
Vatiwo izvi zvakaitika muZimbabwe muna 2008 apo vamugabe vakakundwa musarudzo navatsvangirai asi vakaramba kubva pachigaro nekuti mapato anopikisa ange asina zano rokuti oita sei kutora masimba. Vanhuwe vati vanofara chose nezviri kuitwa neAfrican Union, ECOWAS neUnited Nations kuGambia uye vati SADC inofanira kuitawo zvimwezvo kana pakaita anoramba kubva pachigaro akundwa muna 2018. Zvichakadai, sachigaro wemadzimai mubato iri amai Monica Ngwenya vaudza Studio 7 kuti madzimai akatoita chisungo pamusangano wavo svondo rapera chekuti vanofanira kupinda musarudzo vakawanda muna 2018.
Tiri kuti madzimai, isu semadzimai eMDC, tiri kuti ngatisimuke tisatarise kuti uyu ndowebato ripi. Asi kana kwanzi paine mukadzi ari kukukwidza, ngatimire nawo. Ngativavhoterei because tiri kuda kuti madzimai achinje. Rwanda managed to change because they put more women. Ngative nemadzimai akawanda anomirira madzimai.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe nebato ravo rezanu-PF vane unyanzvi hwekubira sarudzo zvekuti mapato anopikisa haakwanise kuvakunda kana akasabatana. Mapato anopikisa munyika ave kutoshanda akabatana muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvakaita seCoalition of Democrats kana kuti CORD neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.